mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 Gugumbi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvivi muchirongwa chanhasi. Svondo rino mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100%. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vazivisa kuti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court. Sangano reMedia Institute of Southern Africa rinoti rinoshishikana zvikuru kuti vatori venhau vasingashandiri hurumende vanorambidzwa kutora nhau dzakanangana naMai Auxilia Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mitengo yezvinhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva inonzi iri kukwira zvakanyanya kutanga svondo rino, mimwe yacho ichikwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100%. Mune zvimwe zvitoro kunonzi vari kuchinja mitengo yanga iri mumadhora emunyika vachiisa mumadhora ekuAmerica senzira yekutiza kudonha kunonzi kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Pamusika mutema, dhora rimwe chete rekuAmerica rinonzi rave kutengwa nemadhora ari pakati pechiuru nemazana masere nezviuru zviviri. Pamusika webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, dhora rekuAmerica rinonzi nezuro rakatengeswa nemadhora chiuru nemakumi maviri nerimwe kana kuti US dollar to 1021 Zimbabwean dollars. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekushaikwa kwenhaurirano dzetripartite negotiating forum pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aizi nyaya itsva inyaya yamakaona gore rapera ichisumuka nemusindo chose, zvanga zvichikonzerwa nenyaya yokuti mari iri kutenderera munyika yanga yasumukei nemhando yepamusoro nokuda kwekuti vanhu vanga vachibhadharwa migwagwa, vanga vachigadzira madhemu enyika, vanga vachibhadharwa mari yavo yakawanda chose nemaZimbabwe dollar. Saka kana vachinge vabhadharwa mari iyoyo nemaZimbabwe dollars, vanenge vave kumhanya chaizvo nechimbi-chimbi nokukurumidza kuti vaichinje iite mari kwayo, iite mari inogona kuchengetedza uremu. Sando dambudziko ratinaro harizi idzva inyaya yatakambotaura kana kutripartite negotiating forum, asi sekunzwa kwamunoita zvinhu zvemuZimbabwe zvinongoramba zvichingodzokorora, hazviitwi zvichipera.
Asi dambudziko iri ringagadziriswa sei vakanyenzere mitengo iri? Tiona kuti kazhinji panokwidzwa mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende, mitengo yezvinhu inenge inobva yangoda kutokwirawo zvakare.
Nyaya iyi haifani kunge ichinetsa, nokuti takabva kare tichingotaura zvimwe chete izvo zvekuti mazano marayiranwa, rume rimwe hari kukombi churu, chara chimwe hachipwanyinda. Zvinoda kuti tiise misoro yedu pamwe chete. Sekuzova kwenyu kune musangano wetripartite negotiating forum unounza hurumende, vashandi nevashandirwi kuti vataurirane kuti zvinhu zvingafambiswe sei. Dambudziko ratinaro nderokuti zvinhu zvatinge tatara tabvumirana hazvisi nyatsomhanywa nazvo, zviri kuita kuti dambudziko atangoramba tiinawo aranga angoriko achimbodzoka zvakare, achimbodzoka. Saka tiri kuona kuti hatisi nyatsoita nemwoyo wese wekuti tinoda kuti tigadzirise nyika yedu ifambe iwewo nyika inodyidzana nedzimwe nyika, inofambidzana nedzimwe nyika, inoitawo zvinhu zvayo zvakarongeka. zvinhu zvokuti makamira nhasi zvinenge zvichitoziva kuti svondo rinouya zvinhu zvinenge zvakadai kana zvimwe zvinouya zvinhu zvinenge zvakadai zvino zvemuzimbabwe ndezvokuti chamuka inyama chavasangana nacho musi iwoyo ugoni kutaura kuti mangwana ramangwana rinenge rakamira sei zvinongogadzirwa chete nokugarisana pasi mobvumirana motaurirana mabvumirana moita zvamunenge mataurirana kuti zviitwe
asi chii chiri kutadzisa musangano iwoyo wetripartite negotiating forum
tagara tichingozvitaura kuti zvishande zvinoda kuti hurumende vairwi vange vari pamwe chete dambudziko ratinaro nderekuti umwe anenge ari apa umwe ari uku umwe ari uku zvoita dambudziko rokuti panenge pasina hukama hwakanaka fanana nemudzimai nemurume mumba kana musingataudzani mumba menyu kana musina kurovedzera kutaurirana kana pakaitika chinhu kutaurirana unongoona kuti inongogara indori mhirizhonga saka ndo dambudziko ratinaro muzimbabwe kunyanya rokuti ukama hukasagadziriswa hwehurumende nevashandi hwehurumende nevashandirwi hazvifambi zvakanaka zvinhu zvedu
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze veLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court iro rinotonga vanhu vanotyora kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rabvumirana kuti South Africa ibude musangano iri. Vachiti vanhu vekuAfrica nevatungamiri vavo ndivo chete vanotongwa nedare iri vekune dzimwe nyika vachiregerwa. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti izvi zvichadzorera kumashure kuchengetedzwa nekuwira kodzero dzevanhu kwese kwese.
Decision ye South Africa yekuda kupula out mu International Criminal Court inonzi ICC decision yagara ichitaurika munyika dzakawanda dziri musadik neAfrican Union. Decision inodzosera kumasure yatingati progress yakaitwa pakuda kubata nyaya dzekutyoro kwekodzero pasi rese. But zviri kutaurawo nyika dziri muAfrica ndezvekuti kubva ICC itange kutonga kana kuti vatungamiri venyika vanyanyo kutongwa zvakanyanyo kuwanda ende zvisiri fair mumaonero vatungamiri venyika vatungamiri vemuAfrica. Tinoona kuti vatungamiri muAfrica vari kunzi ndivo kunyanyanyanya vari kutongwa neICC ende vachipwa mutongo yakati simbirirei.
Vamasiye, zvikonzero zvekuda kubuda musangano iri zviri kupiwa neSouth Africa ndezvipi?
Zviri kutaurwawo neSouth Africa ndezvekuti kusvika pataurwa nyaya dzekuti kutongwa kwenyaya idzi kuonekwe kuchiva fair ivo vari kumbobuda muICC. Tinoona zvekare kuti America chai chayo haistori kana signatory ICC but itozva kuti kune hondo dzakawanda dzaitwa neAmerica ende tinoona zvekare kuti pane dzimwe hondo dzinoitwa kana kudzimwe nyika dziri kuma western countries dzinova idzo dzinoonekwa sekuti dzinotyora kodzero dzevanhu but hapaonekuwo vatungamiri venyika idzodzo vachienda pamberi peICC. But tinoziva hedu kuti muAfrica macho mune nyaya dzekodzero dzakawanda dzinotyorwa and tinoziva kuti kuchityorwa kunyanya kwekodzero ikokoko tinoona kuti ivo ndo vanozowanza kuenda pamberi peICC iyoyo inova court inoongorora kuchikoro kwekodzero ichitonga vaimbo vevatungamiri venyika.
Izvi zviri kuda kuitwa neSouth Africa zvinobetsera Zimbabwe kana dzimwe nyika dzemunharaunda iyi here uye sei?
Tichitarisawo kuti decision yacho yeSouth Africa kuti ingave ichibatsira chii murijini kana kunyanyanya muZimbabwe ndona senge tichitarisa nyaya dzeku uhuisa kodzero isi zwa nataura EDC hini ino dzosera zunu kumasure because the progress ya itwa panyaya yokuti pa observe we ne kurespectwa kodzero pasirese na goma Africa bati pakashaika chinoita senge chinoita kuti patungu amiri venyika vachike kuchikora kodzero mnyika mao se international court yoi tunona kuti kodzero zichaita chikorwa zisina asarugano ni kuti vanoziva kuti nangu wakachikora kodzero mnyika zao apa na chinoitika and tunoziva imo musadiki tichitasa musadiki macho imo mumu tunoziva kuti sadiki yakapaza yainganzi sadiki tribunal imo yaimboita ichimboongororo futi nyaya dzimwe dzekodzero dzaitika munyika dzakasiyana siyana musadiki munomu tunoona kuti hatitorina court yakadaro muno musadiki zvasiyana nemamma court ari kuna West Africa ne East Africa saka zvinhu zvinodzosera nyaya dzekurespectwa kodzero kumasure pakuti imo musadiki chaimo hapachina atingati mamechanisms kana kuti mainstitutions anoita monitor kana kuti kuforsa kurespecta marights evanhu muregion
sekuona kwenyu vamasiye munofunga kuti South Africa iri kuda kuita zvakanaka here apa
izvaito ne South Africa zvingava zvakanaka kwavari vachiita soo maonero avo ekuti vanhu vasi kutreatwa zviri fair but tichitarisa iri progress yaitwa mumanyaya dzekodzero dzevanhu tona senge izvi zvinodzosera zvinhu zvese kumasure ende zvinoitisa vaya vanoda kuchikora kodzero dzevanhu kuti varambe vachichikora kodzero dzevanhu kana kuti vatowedzera kuchikora kodzero dzevanhu nekuti hapana mechanism inenge ichikwanisa kuti ivabate ichizovatonga kana vabva pazvigaro.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano Remedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, rinoti rinoshishikana nekurambidzwa kutora nhau kunoitwa vatori venhau nemudzimai wemutungamiri wenyika vaAuxilia Mnangagwa zvichitevera kurambidzwa kwevatori venhau vasiri vemasangano nemakambani ehurumende nemusi wemuvhuro kugungani kwaiva naamai Mnangagwa. Mr. Zimbabwe inoti mukupera kwesvondo rapera vamunangagwa vaive kumusha mumusha weAppworth asi vatori venhau vasiri vehurumende vakambomiswa kuita basa. Mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga abata mukuru wesangano reMr. Zimbabwe vatavani mwoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxilia Mnangagwa vanonzi vakarambidza vatapi venhau vanobva kumitunhu kana kuti mizinda yakazvimirira yoga kana kuti private media kuti inge ichiva taura navo kana kutora mashoko avanga vachifamba vachitaura pavanga vachiita basa ravo vachiongorora muzinda wevakambonge vachirwa nezvekubvisa udzvanyiriri munyika dzemuAfrica Museum of Africa Liberation in Harare. Vachidaro vanoti vanofamba navo vakati vanongobvumidzwa chete kuti vanga vachitora hurukuro dzavo nebasa ravanga vachiita ipapo vanobva kustate media kana kuti kune zvinoshanda nekushambadza mashoko zvakabatwa nehurumende.
Iwo mutemo unenge uchiti kudini maringe nekutorwa kwenhau panenge pachitika zviitiko zvinobata nyika saizvozvi izvi kudai?
Isu semisa tagara tichitaura kuti kutapwa kwenhau kunopiwa nekuchengetedzwa nebumbiro remutemo renyika kubva muchiga cheSection 61 yebumbiro redu remutemo rinoti kutapwa kwenhau kwakasununguka munyika yeZimbabwe zvisina anozviringidza. Naizvozvo todzokorora zvakare kuti kana pachiitwa basa rine zvekuita nezvevanhu kana kuti nevanogara vakasumukira mumatunhu edu vatinoti vanhu vepublic interest, vanhu ivavo vanoshambadzirwa kuti vange vachishanda zvakasununguka nevatapi venhau nekuti izvi zvinotaurwa nebumbiro remutemo kwete nemisa. kasine bumbiro remutemo wenyika. Naizvozvo tinokurudzira zvikurusa kuti ma public figures vasa soropodze kana kutarisa vanyori venhau kana vatapi vepane mutapi wenhau wose anochengetedzwa nebumbiro.
Vamoyo, gwaro renyu rabatawo nhau dzechikwata chinoshanda nesangano reBus Stop TV. Tinonzwa kuti kuEpworth kune zvimwe zvakaitikawo zvakare ikoko zvinovhiringa vatori venhau.
Vakomana nevasikana vanoshanda kuBus Stop TV News vakange vakasanganawo nezviminga mpinyi pavakaenda kuEpworth. Paiva kuchipiwa matsamba edzimba nemutungamiri wenyika. Vanenge vasidi vakati mbunyikidzwei vakazokwanisa havo kupfuurira basa mberi nebasa ravo.
Avo vanga vari mukuru wesangano remisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tunze divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mahashoko atiri kutambira anoti sangano bato reAfrican National Congress razivisa kuti South Africa haisi kuzobuda musangano reInternational Criminal Court sekutaurwa kwazvakaitwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa. Vanoti vachawedzera mamwe manzwi pamusoro penyaya iyi. MuNewsday dzimwe nyengo dzeparamende dzeUnited Kingdom dziri kukurudzira hurumende yavo kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa varambidzwe kuenda kunhemberero yekugadzwa kwashe Charles III pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. King Charles III vachagadzwa umambo zvondo rinouya musi wa6 Zvabvu. MuNewZimbabwe.com mudzimai womumiriri wezengeza West muparamende amai Ellen Sikala vakachema pavakanga vachitaura pamusoro pekunetseka kuri kuita mhuri yavo kubva zvavharirwa vaJob Sikala mwedzi gumi yapfuura. Amai Sikala vakati kusavapo kwavasikala kwava kuremera mhuri yavo yose. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira nega zvamunofunga.
Mangwanani mangwanani akanaka paStudio 7, mangwanani akanaka. Nyika yedu iri pakaoma, nyika yedu iri pakaoma nezano. Ndoda kutaura pamusoro pakembo mwati. Unoti masabhuku mwana umwe uchamira nevanhu vake vacho. Zvinova zvekungotamba kwezvo. Munhu ane kodzero yekuvhotera paanoda. Munhu anokodzero yekuvhotera paanoda. Ndoda kutaura chokwadi. Ini sabhuku akamira kana kuti akandiudzira pekuvhotera pacho yekuti ndivhotere pakati ndomurova. Ndomurova sabhuku andidi kutaura nemi. Ndinorovera kure sabhuku kana kandiudza zvisina basa. Munovhotera paanoda ikodzero yake zviri mubumbiro remutemo izvozvo. Hakuna sabhuku anondiudza zvokuita kana iri nyaya yemavhoti. Ndorova sabhuku.
PaStudio 7 apo mwakadizvonyora mukoma Jonga naTanuka Wande. Ndinokwazisai muzita ramambo Jesu ndichiti makadini zvenyu nevamwe vatisingazivi. Neni ndodambotaura zvangu panhau dzemuZimbabwe dzirikungoramba vanhuvachingotirangoti vachamisa ngavapinde muofisi vachamisa 2023. Izvi zvangu hazviroto izvi. Zviroto chaiko chaiko zvozvo zviri kuitiwa izvozvo. Chamisa asi vakatonga Zimbabwe. Zvozi nyika haimbofi yakatongwa nechimwari mwari zviri kuitwa navachamisa zviya zviya. Zviri kuitwa muSudan zviya zviya zvozvo zviya. Ndozvofanira kuitwa muZimbabwe chaiko chaiko kuti apinde chamisa wacho uyo. Zvozi ipapapa chuenga ruda kudotongavo. Muhadha ruda kudotongavo. Kozoti vamwe futi varimo muchiute imomo varoda kudotongavo. Saka ozonzanzi chamisa ndopachatonga. Zvivi zvakaitika zviroto chaizvozvo izvozvo. Zviroto chaizvozvo chamisa ngakutombokanda kure zvebhaibhiri chaivo chavongotoziva kuti hanzi Mwari anobetsera. Mwarivari kude ndezoishwa mwarivari kumwarano betira pate muzimpao kwa mutombo lizo zozo zimina matuwezi ya mwono kura msisa yoye zoto kandu mwarivu wati betire ee wa jobu skala ngababu disi wa mjere mwarivu wati betire jobu skala ngababu disi wa mjere muzimpao mwoto na shurutu wa msudani tozo kuna kungwe tuwa muzimpao kwezo zezo zirire chete tigija ni futi kweze mwoto munga mwane ibu nangalaka mkukuti aa chitonga ywa cha misa ya mungwe chonga iwe imu changira ya kwa sopa kufasi nabu itonga zimbabwe ya kufati chati nabu itonga zimbabwe ya.
Hey, kupinda pa studio 7 mtaona panandi pana sharuta urandiri pano pa Polokwane South Africa. Hey, titi ngapinda ake mkumana ngapinde mkumana pamwe nyika yedu ingagona kuwa nyika iyi Nelson Ngugu nyika ine yakanaka nyika iyi isingatamburwe mabasa cause now kunyangwe nisu tangokura nyika yedu ichingotambura na nhasi vana vedu vakutongokurawo nyika ichitambura. Aiwa tinokumbira uchenji muZimbabwe. Natenda
pastudio 7 murise mnaona chinokitika ZANU-PF tune kamwe ka mentality keke kuti anzi isusu takarwa hondo saka nyika tomboisii but kurwa hondo akusiko kuti anzi nyika uisii kwewo ukasvika ukatema munda ukarima munda warima 7 years munhu wozoya kuti chama ndakuda munda wangu ungati hanzi ndindakatema saka nichadu kubvapo ZANU-PF haisi nyika yeZANU-PF ke inyika yeZimbabwe haisi nyika yeZANU-PF haisi nyika kana yeZANU-PF ZANU-PF ngaisati mashura kupuza lezo anangwada anadika anopera kuti chiungurudza zvakadaro maZANU-PF indi tazviramba gure rino richamisa muhofisi zvinhu zvenhema zvakadhakwa.
Apo harvest house apo na honorable Douglas togara sei mozora yezu mukoma apo tapiwa mashakada apo zviri kudini tapita moyo apo zvakadi apo harichabhui zvakawanda regai ndingoti kuna Mr. Witness Jume makadini varo ijidamba makadini varume chisingaperi chinoshuva mukoro gudo chachinokoro yezvo chipei tizwe paharvest house apo makazitora 5 years dzokupamba munadzoka varume pfungwa dzaanhu hadzidiwi pfungwa dzaanhu hadzimonyororwi yezvo zvapfuka maitora muchifungwa kuti muchagare pazvigaro nokusingaperi iye zvino akunyepa kuda kukumbira kuti kwa hei zvakazodai hei boundary dzakazodai dzikadai tati hapana chisingaperi hapana chisingaperi anditi makapinzwa nebato guru rinaonhwaro kuparliament nekumakanzera nekusenate chirambai muriko tione zvasvika kumagumo chero dai mukanyambozobudire kuti muite yindi government yacheyo hapana chisingaperi vakomana vasikana ndati parisei paharvest house asi vangodzoraka regai nditi mamuka sei muZimbabwe muno mese makadiko varume nevasikana majaya nemhandara zvakadi apo ngati chipinde mugavhenmendi itsva.
Inini ndinoshayiwa kuti munhu anoforamba achifosa purezidendi vamunangabva kuti vari pachigaro ndiani munhu asingagoni kuverenga kana kunyora pakati 1 million pane mavhidhiyo aiyezvi ari kundeya vari kukonewa kudana kuti 1 million vanodana vai unobhara ziro obhara ziro obhara ziro oveke koma kune 1 million unotangwa nekunyora ziro dei vamunangagwa vangozvidzidza zvakanaka vabve nezanupf yavo yose nezanupf yose zanupf yose yakazarauhore vakanobva vano trubhita horo kwacho munyika dzakasiyana-siyana magupitazi avo anobata mari izvi zvokubadza mwoyo izvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tiri kutarisa zvinoitika muAmerica. Vanoroga gungano rezim expo vanoti vari kutsvaga tsarakadenga dzingamirira nyika pamakwikwi emiss Zimbabwe USA achaitwa mwedzi unouya kuAtlanta Georgia muno muAmerica. Mumwe wevari kuronga makwikwi aya vaanesu Manjengwa vanoti vanhu vazhinji vari kutarisira zvikuru makwikwi awa sezvo achipanikana yakawanda kune avo vanenge vakwanisa kukunda. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 navanesu Manjengwa.
Ndiri kushambadza mabiko eZim Expo ari kuitwa iwo kuAtlanta, Georgia paMemorial Day Weekend musi waMay 26, 27, 28, 29 kuGeorgia, Atlanta. More information is at www.zimexpousa.com. Asinda tindekuze kuti kunenge kune Miss Zimbabwe USA musi weSaturday. Saka uyai avo vose vabuda kuona fashion show nokuona Miss Zimbabwe, vada kucomputa vese ndibatei pa website ndakuudzai.
Awanikwa achikunda pamakwikwi aya ekutsvaga tsvarakadenga. Anozowanikwa achiita sei? Mibayiro yacho yakamira sei?
Anenge ahwina anokwanisa kuzobudirira kuenda kuJapan kunokompyuta muna Miss International.
Zvii zvimwe zvichange zviri kuitika pachiitiko chenyu ichi mune zvizhinji zvamakarongera avo vachange vari kuuya?
Musi weSaturday tine Business Expo yakaoma zvikuru. Avo vose vane mabusinesses uyai muexhibite mabasa enyu kuGeorgia, kuAtlanta, Georgia. Vanoda kunzwa kunomapedzisa mabusiness, tine business dinner nema round table business discussions musi weFriday nemusi weSaturday.
Tinoona zvakare muchange muri kushanda makabatsana nemuzinda weZimbabwe unobva iko kuno kuWashington DC. Muchange muri kuita chii makabatana nemuzinda uyu weZimbabwe ikoko kuAtlanta, Georgia?
Tine mapassport renewals nema child registration anenge achiitwa ipapo paZim Expo musi weFriday nemusi weSaturday. Musi weSunday tinenge tine soccer tournament negolf vanoda kutamba mabvu netumabhora tuya tuya. Uyai mundibate pawebsite pandataura.
Muchange muine vaimbi here vanobva kuZimbabwe? Ndivanani?
Vanoda kuzwa mafaro music. Takakukokerai vana Tami Moyo kubva kuZimbabwe, vana Jam Master, vana Pop 10. Vanoda kuzwa mhatso yomunakidzo yekumusha. Uyai takakurongerai mabiko anofadza. Email yangu ndi anesu@fadza.com. Phone number yangu ndi +1951 217 9832.
Mumwe wevari kuronga makwikwi eMiss Zimbabwe USA vaanesu Manjengwa vari parunhare neStudio 7.
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston Town. Sounds of laughter everywhere and the dance.
Kambo kari kungonakidzana zvino kanobva kumusvakabvu Hari Belafonte avo vakachaya nezuro. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvondo rino mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana ku100%. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanonzi vange vakanganisa kutaura vachiti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court. tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko Max Chris Gande nenhau dzeEasy Ndebele.